Mangwanani yakanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato idzva rinonzi MDC Zimbabwe ridonzi ranyoresa kuZimbabwe Electoral Commission. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinokurudzira hurumende kugadzirisa nyaya yemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi. Tichanza zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDC riri kushora zvikuru, bato reZANU-PF nesangano revasori reCIO vachiti ndipo vane chekuita nebato idzva rakaumbwa reMDC Zimbabwe rinonzi rakanyoresa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Studio 7 haina kukwanisa kubata ZEC, mutauriri webato reZANU-PF Simon Kayamoyo kana gurukota rezvavasori vaOwen Nyuve. Mukuze yanyaya iyi, tabata munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume.
Tatishamisa ndechekuti musarinya yeZANU-PF taijaira, musarinya yemaCIO taijaira, asi chatishamisa ndechezeki yabvuma kutora chibato ichochi chiyobva yachiti MDC. Zvinoreva izvo kuti pakangomuka zvipururu zvevanhu zvichingotaura kuti isusu tinonzi ZANU, ZANU Zimbabwe vacharegistavo. Izvi zvinoita kuti maelection edu ave chiseko, ave asina maturo, anotaridza kuti vacho vanochengetedza nyaya dzesarudzo vanhu vasingatori basa racho zvavari kuita sebasa rine musoro, havatori basa iroro nemazvo.
Saka imi muri kuronga kuita sei?
Ndavanyorera tsamba tichitsoropodza zvikuru maitiro avaitawa kuti boka reMDC iboka raitungamirwa navatsvangirai, rava kutungamirwa iko zvino navachamisa. Ndoboka rine konzero rokushandisa zita rekuti MDC nezvimwe zvipandi zvezita iroro. Haungomuki wongotofamba woti zvokwadi chimwiwa changu chinonzi Coca-Cola Zimbabwe chatova chisemu kana kuti Coca-Cola Harare, wotofamba uchidaro. Aiwa, tiri kuzviita zviseko zvenyika. Saka tavaudza kuti varejecte, vanyore tsambazve vachiramba zvavakaita kana kuti vachidzimura zvavakaita. Kana vatadza kudaro tichatora matano akati o ekuti tinge tichidila nesituation iyoyo.
Asi maziva here kuti ndianani vakaumba bato iri?
Munoziva varume ava ndo vanochengeta maregistration yemaid, ndo vanochengeta mapassport, ndo vanochengeta mabirth certificate. Vanongonyora mazita evanhu vanongonyuka kuti tizive kuti mazita echokwadi, vanhu ivava vanorarama kwechokwadi. Hapana kana picture, hapana kana chipi zvavo chinotaridza kuti vanova vanhu vanofamba vanofema. Zvinongori zvidhori zvitukwani zvinenge zvagadzirwa nehurumende yatiinayo iyi iri kushaya kuti yodine nyika.
Asi kakuva muvanozoti kwakamboita wanana MDC 99 MDC n zvingodaro daro.
Aiwaka kutoresha ikoko kunenge kuchiitika nevanhu vekuzekava. Chinotaridza kuti mahumbwe inyaya yekuti kuzano havabvumi kana kuregista chinhu chinonzi zano madhaka, zano mashaya basa. Vanongoda kuregista vanhu kana vauya vakanzi MDC. Hazvirevi izvozvo kuti kunoshayiwa vamwe vanonyora mazita evavo. Zvinhu zvakangoshata. Zvinhu zvakashata hazvifanirwi kudzokorodzwa, hazvifanirwi kuramba zvichiitwa. MDC tiri kuziva kuti ibato rokutungamirwa navachamisa, and ndo vakapinda maelections akaitwawo nevheki iyoyi vakatipa masitsi nemaresults zvimwe zvakadaro daro, kutipa maresults enhema pawa president. Zvino iko zvino vabva vatozofunga, instead yekuti vagadzire maresults enhema, vabva vatofungisisa kuti regai tichigadzira mapato enhema. Zvino kubirira kwakadaro tinopona.
Vheki yati yapindura here?
Haisati, tainyorera rungwanani. Tine tarisiro rokuti mangwana chaiye vasilai gwana nevamwe vavo vanoshanda navo munguva ino isina maelection nezvimwe zvakawanda wanda zviri kuitika, vachawana nguva yekupindura votsanangura kuti mahumbwe yovoitawa chava chiizvi.
Munyori anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti nyaya yekushomeka kwemagetsi uye kusarongeka pamitemo yekukwezva vemabhizimisi vekunze ichapa kuti urongwa hweZimbabwe hwekuda kuwana mabhiriyoni 12 kubva muzvicherwa zvive zviroto. Gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWinston Chitando ndivo vakaparura chirongwa ichi chinonzi Strategic Road to the Achievement 12 billion by 2023. Zesa yakamboti vemakambani ezvicherwa vabhadhare madhora ekuAmerica kana vachida kuwana magetsi pasina kudzimwa, asi vemakambani aya vanoti havasi kuwana magetsi kunyange vabhadhara mari. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMugano.
Hauyi magetsi acho nekuti hurumende yakaita chirongwa, takachinzwa chirongwa ichi kuti magetsi akuita inonzi pachirungu ring fence, zvichireva kuti kana muri kumamining kumamaina anotengesa foreign currency vakunzi chiti pai mari yemaus kuti imi mutikupei magetsi ari guaranteed kuti hamuchashayiwa. Hurumende kubva yakuzva ndambudziko rekuti iyo pachezvayo haichinawo mari yekutenga magetsi aya foreign currency, ukuwo Zesa yange yagara ine nguva yakareba ichicheja mutengo uri pasi pasi, zvaiita kuti vange vane cash flow isina kukwana kuti vandenge magetsi. Kuzvipatara kwete dambudziko rekuti miochari yakutanga kunetsa magetsi hakuna, nekumwe maorganization mainstitutions ehurumende akasimba hana magetsi kubva vatanga kudhaivheta. Saka vakabhadhara magetsi avo neforeign currency havasi kuvaona. And ipapo futi ka pane dambudziko rekuti ndiyo inonzi double standard pachirungu, nekuti muri kuti ngatishandise zim dollar toti ndiyo mari tinofanira kunga tishandisa tichiita pride nayo, asi muri kuti zvatiomera ngatipe futi US. Ihurumende iri kutatsira kuti inini samanyika uchimanimani ndichatanga kushandisa zim dollar nekuti ndati hurumende ashandisa zim dollar. Asi hurumende imwe chete iyoyo inoti kana zvaiomera yoti wemagetsi unzai mari ari maus. Saka magetsi ari kubhadhara foreign currency haasi kuwanika kumamaini kwacho ikoko. Izvozvo mukaita semasigma records ari kubva kucentral bank kureserve bank yezimbabwe muna pamwedzi 9 yapfuura iyi maexports edu zvatotengesa kunze kwenyika yonzi bva kumamining sector zvicherwa zvadzika ne90% zvadzika chaizvo. Nawe kuti production idu yakadzikira ikoko nekuti nguva zhinji vanenge vari muchorima havasi kuchera zvicherwa.
Saka zvekuti vanoda kuti zvicherwa zvisvike mabhiriyoni 12 billion panyaya dzezveupfumi zviroto izvi.
Mwamanya utsamukanwa chembere kurota yayamwa hakuna zvakadaro izvozvo. Ungati makore kubva makore 20 mumining sector tatomira mira tadzamurira taitengesa $2 billion semuenzaniso, tikatomusvika zvekuti gore nekwai kwakaipa tosvika $3 billion kwemakore 20 akateerera. Kwaakuzoti March 2023 taapa $12 billion kutimesa by 4 mamirako kaya. mapipi hakuna zvakadaro and chamunofanira kuziva ndechekuti ma mining company aripo acho mashomanana havana kuwedzera investments kuti vatanga kuita investment iwedzerwe panoda kutanga vaita explore kuti ma claims edu akusvika papi votenga machinery.
Ko mungapa muenzaniso here ipapo?
Ngatimboita saimwe yakavaenda kuRussia rodzi yakaenda kuone kugutari ndawe. Kubva pakatanga dzima asset 2018 muna October. Ndio pedai la company yuda kuti kupi seta kupi kugutari ndawe. Ye kuRussia. Dan has asati yake rakara platinum kana 1 kuti tengese. Hasi risadza kumaina. Ibasa guru chaizvo. Saka hatingafungidziri ndio planning inorasika kuti tinotaura zvatinoda atoti manyawo samukanwa ndanichitaura. Tisina chakabatika chaitu chaitu chichiri pa ground chiri kuitika tozvinyepera right saka izvozvo hazviitiki chimwe futi chikunyepa kuitika ndechekuti magetsi acho hapo anofanira kuti vanhu vayo ndiani anoya kumaina murima ndiani uchiravicherwa murima hakuna zvada izvozvo chechitatu ndechekuti Zimbabwe kwemakore akati tingati tikada kudzoka futi kumachiri kubva 2000 hatina kumboona investment yakasvika pa billion chaicho pagore petakatomira mira 2018 pa new dispensation vanhu vanaki wana vamunangagwa chiro vadhenzi yavo mainvestors akauya akawanda tikaona $745 million ndo pakanakigwa vanhu ipa mainvestors yakaita shura kunana Zambia kuvaiona ma 3 billion Mozambique 6 billion South Africa 8 billion izvi chiona ma 200 million 300 million.
Ko gore rapera Zimbabwe yakawanawo mari kubva muzvicherwa izvi?
Gore rapera ndo takaona 745 million. Saka tinozogona sei kuzodzamurira kuita mainvestments ekumaining sector e 12 billion manyawo samukanwa chete hakuna zvada zvinoitika saka manumbers edu chaichaiwo yatotasa haana kuvatika haasi kuratidza zvakanaka kuti tikwanise kufunga kuti ingagadzira economy e 12 billion.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vari kushora makanzura eMDC vachiti vari kutadza kushandira vanhu veruzhinji. MuNewsday mekare, Forestry Commission inoti kutemwa kwemiti kwanyanya zvave kukanganisa nyika. MuDaily News mune nyaya yokutongwa kwevaimbove munyori weHarare City Council vatendai Mahachi uko kwakatangidza nezuro. MuChronicle mune nyaya yekuti Zimbabwe National Roads Authority iri kutadza kutsanangura kwakaenda mari inoita madhora 241,000 izvo zvakonzera kuti vakuru vatsva vekambani iyi vasveedze Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti izoferefeta. Nguva dzese pachirongwa chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Munangagwa nachamisa vatoma matambudziko vese vatotaura ngavabvumwetisiwa chavapana ngavatobva zvavo vese tisage zvimwe zvinowana vakatongodhakwa vanoita hapana vaikusapota.
Manheru manheru paStudio 7 ma ndiri kuedza kubudise muono unonga uri kuitika zvakandofananawono zvinoitwa ndiana togare peyavo naamwe ake naasi anotaure zvinorwadza ndo zvatinonga tichiitawo kuti azwe zvituri kufunga. Tozodzoka hangu nenyaya anonzi amadhukwa pamberi nemubatanidzwa wawo weporadhi pamberi nawo ngaramba achiita zviporadhi nawo zvitori rai zvinhu zvakanaka zvisei asi isu hatiuyiyoba nemusangano wedu wechinja hatiuyiyo ivona anarinda masarira naamwe awo ngaramba achiita kuti Zimbabwe iite zvakanaka asi isusu nemusangano wedu musangano wewanhu vachamisa musaendei nyange zvidiri musaendei siyai yapedze kusvika 2023 wato kana zvikatozvisii chenikedhei uku yato 200 hatinakarabata nazvo nokuti toti chetozoenge chiti mazano ndo ari kutonetseka zvisingaiti ikozi mazano adi kushanda anoda kuri akagara saka anhu ndo anobeka saka ndozvandiri kuti vachamisa musaendei musaendeiyo ba ndatenda hangu hamadhuku Rambai makashinga nepora dhenyu. Kana michimu rambai makashinga nepora dhenyu iyoyo. Chipora dhichakaora.
Makadiyo ashamara TV Studio 7 nevatereri muri kutaura naDineo ndiri kuno kuJoburg. Nanzidawo kubata nyaya vamugwadi nekomishina yavo yavari kuti vari kufamba vachiongorora kuzvichemo zvevana veZimbabwe. Handizivi kuti kufamba vachiongorora zvichemo zvevana veZimbabwe ndekupi kwavari kutaura because havafani kutsvaga zvichemo because zviripo zviri kutooneka zvavasingafani kutsvaga. Vanhu vari kurohwa nekukuvadzwa nekuurawa vakatarisa. Saka ndisoziva kuti zvichemo zvavari kutsvaga ndezvipi. Ngavatange vatora izvozvo zviri kuoneka izvozvo. Zvekurohwa kwevanhu nemapurisa. Zvekusapiwa madhokuta kuri kuitwa madhokuta mari nehurumende. Zvekusapiwa kuri kuita maticha mari nehurumende. Zvekutorwa zvekusongwa kuri kuitwa vakuru veteachers nokuzani. Saka handifungi kuti vangada umbo hwechi. Vanoda umbo hwechi. Vaobed masara vari izvozvi vari mujere. Saka umbowo hwaanoda vamugwadi ndehupi. Vasada kupusisa vanhu nezano PF yavo. Vasada kuti pusisa. Ngavari gotara mashoko asina basa.
Mbuya mhuri yeZimbabwe mukasarura ndimufundisi Richard Moyo. Regai nepasi mbiri yashe wedu Jesu Kristu weNazareta. Tinotaura pamusana pemazuva 16 awa kushungurudzwa kwevakadzi nevana. Zvinhu zvakanaka chose kuti tiri vanhu tigone kugara zvakanaka mukati medzimba dzedu. Asi ndagotaura nechekuti seni zvangu mufundisi pane zvinhu zvandakaongorora zvikuru mukuona vanhu vakawanda kana vanga vatungamiri vanokudzwa vashamarari nevamwe vazhinji vakasiyana siyana vanenge vachikurudza kuti ngatisagona kushungurudza vakadzi, ngatisagona kushungurudza vana. Ndakationgorora ndakatira zvinhu zvakawanda ndichida kunyanya kuziva kuti ivava kauti isu tinogona kukurudzira vamwe tisazviita isuwo kumhuri dzedu dzakamira sei. Asi ndakaona chatakadza chekuti ndakaona zvikuru kuti isu vanogona kukurudzira vanhu kuti tisashungurudza vakadzi nevana mukati medzimba dzedu kunyaya ndiwo musina mufaro, ndiwo munotoshungurudza vakadzi nevana vacho. Saka zvimwe zvandakaona kuti vanhu tingagona kufara tichiti tisataurwa nyaya yekuti ndaona mukana kutura paredhiyo kana ndiri mushamarari kana ndiri muverengwi nhau kana ndiri mufundisi kauti ndiri profeti vanozikwana kana ndiri purezidendi kauti ndingavani anozikwana pachigaro. Asi tiri vanhu vazhinji vacho vanotonyanya kushungurudza vakadzi nevana vavo mukati moupenyu vakuti vakadzi vavo nevana vavo havana rugare. Zvimwe zvinhu zvandakaona izvozvo mukati moupenyu chirarama paupenyu saka zvinhu zvakafanana nezvizvi kana isu pachedu tichiita utsinyi hwakadai tingazvidzisei nyika pamazuva 16 iwawa. Saka ndinongoti kuvanhu vose ngativei nerudo.
Mangwanana mangwanana chamarozi tuzeve takuti ndiane basa goro ramunoita munyika yedu iyi. Tipanhau dzisina dira dzakarerekera nyangu handina zvakawanda zvinoda kutaura. Tinorwadziwa chaizvo kana vagaule achiramba achitaura nyaya yekuridzira mabhorogo ekusunga mabhorogo. Isu tovana kuramba achisunga mabhorogo ivo vachiwedzerera maburi nemabhandi avo nokuguta. Varume zvamuri kuita zvinhu hazvisise. Izvozvo zviri kungopera chero zuva. Hamugoni kumbobvumawo sevanezanipi kuti matadza zvonini. Chii chinokutadza kuti mubvume kuti vedueka nyika yatiomera mubatsirwa? Chii chiri kukunetsa imi vanezanipi yevo? Zvamuri kungoona moga kuti mukuramba muchingoti kwai sungai mabhurugu. Vana ana vanofanira kuramba vasina mabhurugu. Vasina mabhurugu hatichina zvono zvokusunga mabhurugu izvo. Taneta tarwadziwa nezano yenyu. Nzara yabaya vana veZimbabwe. Izvo kana munhu aitenga opfuna hundred zamu zvinoreva kuti chii izvo? Zvii zvenyika yekupi yakambodaro iyi? Ana agaoneka. Kana musina zvokutaura musaya paredhiyo. Totokukumbirisai ivo nemweya wekudenga. Musauya zvenyu zvotaura zvina basa paredhiyo. Kozi mukutirwadzisa. Asi hazvo zvakadaro pamberi pandapaona pasina kumirira zvakanaka varume. Pamberi pandapaona pasina kumirira zvakanaka varume. Iyi yambiro zvaiwe. Iyi pagadzirisei kana ndangagwa anga ari mumhu munenjereka akasikazoka kuna chamisa achiri makuzeni. Muri pamberi hapana kumirira zvakanaka. Pamberi apapa hapana nguva hapana mbomirira zvakanaka munanga. Tichashungurudzika zvisingaiti murume wewe. Makaya mashoko atiri kutaura tenda zvangu.
Mangadi yevashamarare vestudio 7 tiripo idiso vatereri vayo tinotenda nenhau dzamunotipa. Vestudio 7 yakafanana nechikafu, yakafanana nesadza, hatitomborari tisina tomboiterera. Ndautaura panyaya yekukwira kwemutengo. Zvino chero mutengo dzakangokwira iwe usina mari yaunospenda bhozi gavhumendi hapana zvaingaiita bhozi andingati inini vana vangu havabhadhari school fees, vana vangu handitengi mota yangu, handidiri petrol, everything is mahara, handina chandinokosta pamari yangu, ndongotora salary yangu ndichiita mhomwe ndichiita zvandoda, because everything ndinowana through a government. Saka chiro mutengo ukakwira sei tiri pano papitoria ndo patiri tochiona tizozvishitika hama dzedu dzichitambura kumusha nesuwo kwatiri kuno kuti tichitambura bhosi tiri kunyika ichipikirwa kwatiri kunokuwo tinongorarama nenyasha dzamwari kuti mangwana wakangofuma wachiita vachatida vachatidi tinobva kuno but zvimwe zvinoitika ndezvokuti nguva yamugabe nenguva yamunangago pane difference ndorangari vabereki vangu vaneshoko kumusha but nguva yamugabe kukura kunoita zvono akadarika musoja wani angati 5 seconds dzakaonesa mutengo yanga yatodzira but nguva inoi zvinhu zvakunetsa bhozi babawo hatichivaonesa president tachingokumbirawo kuti papindewo umwe rimwe bato rimbopindawo rimbotonga zanup f tatambura nayo ndakupindewo hedu watinoda akasarudzwa nenyika akasarudzwa nevanhu unonzi chisamba machisa chanisa ambopindawo ambopawo sezvakaita zanup f zanup f yakone kadha papindewo rimwe bato rimboba zvisiri zanup f zanup f tatambura bhozi mutengo idzi hazvikashamwadzizvo zvisii pachiri nani kuzoti kupera kwadhisemba kudawo soga ai zvinhu hazvichatengeki kumusha
ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vanopfuura 60 vanonzi vanyorera gurukota reBritain rinoona nezvemukati menyika amai Priti Patel vachivaudza kuti vaimbove mukuru weWikileaks vaJulian Assange vanoda kurapwa nekukurumidza. Vana chiremba ava vati vaAssange vari kunetseka nepfungwa, vakasuwa uye vari kunzwa mazino pamusoro pezvo vanonzi vari kunetseka nebipito riri kurwadza. VaAssange vari mujeri reBalmarsh vakamirira kuendeswa kuAmerica kwavari kudiwa nemhosva yekusora. Vagari veguta reBeni kumabvazuva kweDR Congo vakapisa mahofisi eguta mushure mekurawa kwevanhu vasere nevarwi vari kurwisana nehurumende. Pavakabva pamahofisi aya vakananga kukamba inogara mauto eUnited Nations anochengetedza runyararo vachiti vanoda kuti mauto aya abude munyika nekuti haasi kuchengetedza vanhu zvakakwana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyaya yokuferefeta vaDonald Trump iri kuramba ichiipira vaTrump mushure nedare rezimhosva ratonga kuti vaimbovagwetara vaTrump muWhite House vamiswe mberi kwedare reparamende vachibvunzwa mibvunzo maererano nemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Takumbira Dr. Frank Guni kuti vatiudze kuti nyaya yavaTrump iyi yasvika papi.
Iko zvino izvi mamirira zvakaita ndekuti komiti yeSenate yeIntelligence yanga ichiongorora nyaya iyi yakuongorora zvakabuda muzvapupu aya anonzi mafactual witnesses kuitira kuti vagogadzira report inoita kuti dare repasi reCongress rizogara pasi roziya roona kuti pane mhosva here dzakaparwa navaTrump.
Kana vakawanikwa vaine mhosva zvoitwa sei, zvofambiswa sei?
Kana vawanikwa vaine mhosva komiti icharekomenda kana kuti ichakurudzira kuti dare repasi rivote richiita kuti vaTrump vanzi vakawanikwa vaine mhosva. Kana vawanikwa vaine mhosva pachanyorwa gwaro kana kuti report rinoendeswa kuSenate dare repasi richikumikidza kuti tawana mutungamiriri wenyika aine mhosva dzekuti 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 saka ngaatongwe nedare zviri pamutemo dare reseneti kana zvasvika ipapo rinosungirwa harisarudze harikwanise kuramba rinosungirwa kutambira ripoti iroro vochigara pasi vozeyavo voona kuti zvichokwadi kuferefetwa kwakaitwa zvimwe mugwara here zviri pamutemo here uye nyaya dziri kupomerwa vaTrump inyaya dzekuti vanofanira kutongwa here kana vaurengedza zvinenge zvabuda ikoko vochigara pasi zvino vowirirana kuti votonga vaTrump here kana kuti kwete vanofanira kuvhota ne 2/3 majority kuti vaTrump votongwa here nemhosva idzodzo kana kuti kwete
kana vawirirana kuti vaTrump ngavatongwe zvonanga papi zvichibva ipapo
kuri kuti vawirirana kuti ngavatongwe zvino vaTrump vanozonyorerwa gwaro rekuti vauye kuSenate nekuti Senate ndiyo inenge yakugara pasi semajudges kana kuti inonzi trial court ndiyo vanenge ndiyo inenge iri jury ndiyo vanenge vakagara vachiongorora vonzi chiuya ine magweta enyu mhosva dzamuri kunenerwa ndedzakati dzakati dzakati chiuyai muzvipindurire mega wouya kana zvikasvika ikoko tinoona kuti vaTrump zvingavashatira zvikuru kwazvo nekuti zviri kuitika ndezvekuti kudare repasi uye zvinezvi vaTrump vakabudirira kuramba kuti zvavanoziva ivo pachavo zviendeswe ikoko pane magwaro nemapepa akawanda izvakaitika mumhosva dzavari kunoenerwa idzi kune vanhu vanga vari padyo navaTrump vanosanganira Secretary of State vaPompeo vanosanganisira gweta ravo vaRudy Giuliani vanosanganisira mukuru muhofisi yavo vaMalvin kuti vaTrump vakavati handidi kuti vaende kubadare repasi vanopa humbowe zvavanoziva asi kana kuri kuti nyaya yazosvika kuSenate yava impeachment mutemo hauvape simba rokurambidza vanhu vese ivava vakarambidza kuti vauye vazopa uchapupu hwavo ndo mamirira azvaita pari zvinezvi
imini munozviona sei pari zvino
maongorero atiri kuita zvinorakidza sekuti dare repasi kana kuti Congress richakumikidza kuti vaTrump vane mhosva uye vanofanira kutongwa iya inonzi pachirungu impeachment ndo maonero atiri kuita asi da kuti vateereri vaziva zvakare kuti kunyange Congress ikanyora gwara iroro ichiti yaendesa kuSenate Congress haimire kuramba ichiferefeta vanoramba vachiferefeta kusvika vasoropodza zvese vatsvaga zvese zviri kunenerwa vaTrump even zvinenge zviri muripoti ravanenge vaendesa kuSenate vanoramba vachitsvagurudza kusvika vawana mhosva dzese nokutyorwa kwemutemo kwavari kuti ivo vaTrump vakaita
mugariri weWashington DC vaFrank Guni vari parunare neStudio 7
Akase kumaplasi kumpare kadambi kabuda nekumatapi Nisingazoziva angu kuti nechepapi Mushava ona varidzi vacho kuti ndevapi Ikaka Aka Ikaka Aka Kanshiva Aka Ikaka Aka Kanshiva Kataeswa apa Kanoeswa apa Kozeswa apa 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 Kakauya apa Kachenda apa Kozenda apa 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 Ikaka Kari kukrima Kanoshare muromo remukanwa ikaka Ukova kanzi pagiraji Kakanzi pozi kachazo kakari inji ikaka Eee kari kunaka Aikaka Aikaka Iwe Ita uchitari tampaka Ichichino tangashiri aka aka Ikaka
Enzo kanjiva Sezo nguwa edia pera Regati mbotasa zanga zhiri muna huu Bato idza rinonzi MDC Zimbabwe rinonzi rakanyoresa kuZimbabwe Electoral Commission nyanzvi munyadzi zvehupfumi dzinokurudzira hurumende kugadzirisa nyaya yemagetsi uye kusarongeka panitemo yekukwezva vemabhizimisi tasvika kumagumo echirongwa chedu zvanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC doti mosara zvakanaka Thank you.
Soku izika disenda bagu vi.